Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo, Gumiguru 6, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vana chiremba vari pakurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe.
Sezvo vanenge vafunga kuchiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungo waziisa kwenye hizo zazi ti josero kumabasa kana tichiri mbori incapacitated. Kana tichiri incapacitated kwa mariyo kwenyeza kubasa kwa hato kwenye kusina. Sala nyango vipende kwa umakoza na kwa tende sewa josero mariyo kwa tende.
Urongwa wekuwandu za mutemo esaru zoe mtungamiru wenyika senzire kupepe tavanu wanuda ukwikwiza jeje woshoro pozwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kwoumesera veruzhinji mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kurangwa mabasa kumatare edzimhosva senzira yekugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabvunza Studio 7 kuti vana chiremba vari pakurangwa mabasa ava havafanirwe kushandisa nzira yekubuda mumisangano yavanenge vachiita yekuziya nyaya dzemihoro kuti vamanikidze hurumende kuvabhadhara mari dzavanoda. Dr. Skosana vati nekudaro hurumende yave kuronga kuti ishandise mutemo kumisa kurangwa mabasa uku vachiti vamwe vevana chiremba vari pakurangwa mabasa vachiri vana vechikoro zvekuti havangaudze hurumende zvekuita. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vanoti vana chiremba havasi kuzotyisidzirwa nenyaya yekuendeswa kumatare edzimhosva vachiti chinopedza gakava riripo kunge chete hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tatichiti employer wedu ave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku nenguva ishoma kuti kwanise kuenda kubasa tichiti awane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Pari naizvozvo sezvo vanenge afunga kuchiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita bati. Kungo waziisa kwedu izvo zvazi ti dzosero kumabasa kana tichiri mbori incapacitated. Kana tichiri incapacitated kwa mari yekuendesa kubasa kwa hato kwenenge kusina. Sala nyango vipendesa umakoza kana kusatiendesa iva dzosipe mari yekuita se yekuendesa kubasa. Kana izvozvo tinotyokurudzira employer wedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kutaurirana kwakagadziriswa sei kudzokera kubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vanovehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi, uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti
tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa mune zvakakwana, which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mitemo yekuti hatifanira kunge tichisteta mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana, izvono kuti inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandiro hayo, kana kuti haichida kuti vashandi vauye bhavhozi. Panapa chatinongokumbira kuti tiwane rukwanisho rwekuenda kubasa. Tinoda kuti mari dzedu dziite sei, dzinoendera dzine simba rekutenga nekuti pari zvimwe dairodwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Tinovimba kuti employer akauya akatipo zviri nani zvinokwanisa kuti tiendewo kubasa. Tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kuti maallowances edu areviewe achienderana necurrent interbank exchange, nekuti kubva paita musiyano waRTGS yaranga tichiluza value nekuda kweinflation, naizvozvo mari yanga yakuluza value pakutenga. Saka tichitocomplainiso magrievances tichiti zvone dai hurumende yaonewo nzira dzekuchiveretiwa maallowances edu kuti aonekwa nesimba rekutati.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vari parunare neStudio 7. Urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nehurumende hwekuvandudza mutemo wezvesarudzo yemutungamiri wenyika kuburikidza nekukwidza huwandu hwevanhu vanofanirwa kudoma munhu achange achida kukwikwidza musarudzo iyi huri kushoropodzwa nevamwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakati mutemo mutsva uyu uchabatsira kubvisa vanhu vari kukwikwidza musarudzo iyi vasina rutsigiro rwakasimba kana vamwe vanoda zvavo kuita zvedambe. Mutemo uyu unonzi unoda kuti vanokwikwidza vadomwe nevanhu vangangosvika chiuru kubva matunhu gume munyika, uye kuti mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza dzikwidzwe kubva pachiuru chemadhora chiri kubhadharwa pari zvino. Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti urongwa hwakadai haufanirwe kubva kuhurumende ine bato riri kukwikwidzawo musarudzo yakadai, asi kuti kuvanhu vanosarudza vatungamiri.
Zvino chetinofanira kuziva, zvinofanira kuzikanwa nevari muhurumende ndokuti zvinhu zvose zvakadero semakwikwi kana kuti mapitse ezvekupinda muofisi kwomunhu anenge achitungamira zvinofanira kubva kushoko ravanhu. Zvazvinoreva ndezvekuti zvinofanira kubva kumaonero avanhu. Mutemo iwoyo wakadzama unofanira kudzikwa navanhu kuti zvine zvakakodzera here kuti zvigozhere vanhu kuti vapinde mumapitse ekuita mutungamiri wenyika. Saka ise Democratic Party kangwa tataura kuti mitemo yakadai inofanira kubva kuvanhu. Uye kana vaidaisa mutemo uyo ngavafunze vanhu zvakazara, nokuti inenge iri nyaya yavanhu. Haizi nyaya yehurumende bakuti munhu ungazopinda sei mukutonga nyika. Mashoko ngaabve kuvanhu. Mutemo unofanira kubva kuvanhu. Iyezvi muZimbabwe vakandemiri, hatisati tava nomutemo wakadzikwa navanhu mujekerere. Zvinhu zvose zvazvichingombunyanidzwa sezvamunongoziva kuti kubva pakuzvitonga kwatakaita kubva gore ra1980 taatichingova nomutungamiri mumwe. Zvabuda pachena kuti mutungamiri waingoita zvake zvaanoda. Zvakazoruka pakuti boka rake chairo rezanupf ritokonewa kuti vangamudzinga sei kuzveko kuti vanhu vakatozopindira vakavabetsera kumubvisa. Saka tatisina mutemo wejekerero wakadzikwa navanhu, zvikuru kuru mutemo wezvikuita nesarudzo wokuumbwa kwehurumende inenge ichidiwa navanhu, ine tsigiro navanhu. Ndosaka nyika iko zvinezvi yakaparara.
Asika Dr. Zembe, pane vamwewo vari kuti izvi zvinoyamura kubvisa hundi, unongokanganisa mbeu musarudzo, nekuti pane vamwe vanongoda kupinda nokuti vakwikwidza kuve mutungamiri wenyika.
Bodo zvehundu inozobviswa navanhu ndo vane simba rokushara. Handiti kodzero inofanira kupiwa kumunhu wese womuZimbabwe kuti azame noto. Saka ndiani unofanirwa kuti ati haningiwo azozame noto haukodzeri? Pfungwa iyoyo inofanirwa kubva kuvanhu musarudzo. Ndo vanozoti nyangwe mukapinda vanhu 200 vanhu vane vachiziva zvavanoita. Vanhu vanoda kuti vanhu vasawanda vane vachiita sokuti vanhu mapenzi here? Pfungwa yokutonga nyika inobva kuvanhu munhandare yakasununguka. Nhandare ikange yakangosununguka chero vanhu vapinda vakawanda sei, muchangoona kuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vachibuda nomutungamiri wavanoda.
Imiwo sebato rinopikisawo muZimbabwe, mune matanho amuchatora here ekupikisa mutemo?
akakura ise Democratic Party tagara tichipikisa ndosaka tisina kupinda masarudzo ose kwamakore akawanda kubva patatanga kutaura nezvekuti munyika munoda bumbiro tingati kuma 1994 takatanga isu seDemocratic Party kusudza nyika kuti mutemo unofana kubva kuvanhu mutemo mukuru wenyika saka isu seDemocratic Party tichaenda mberi tichikwikwidza kugozesera vanhu nokuti isu tine bato ramapitse.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti Zera yakazivisa zvakare nezuro nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari izvo zvinonzi nevakawanda zviri kuomesera veruzhinji sezvo kukwira kwemafuta kuchikwidzawo mitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Dhiziri rave kutengeswa nemadhora emunyika 10.5 nemasendi 64.4 parita roga roga kuchitiwo peturi ichitengeswa nemadhora emunyika 10.8 ane masendi 90.9 parita. Mukuziya nezvekukwidzwa kwemutengo uku tabata nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Chokutanga toda kuti tiyochidzane kuti ndiyo gwara rakatorwa nehurumende rokuti mutengo wemafuta uchange uchitarwa nemusika wemari dzokunze interbank exchange rate. Saka ndozvo vakabvumirana kuti pasvondo roga roga vanenge vachigadziridza mitengo iyoyo kuti inge ichimira maringe nepanenge paine mari yomusika wepa interbank exchange rate. Asi dambudziko razvinozounza ndorokuti mareta mitengo yemafuta asi hamusi kureta mari dzinopuhwa vanhu nekuti vanhu vachada mari kamari yavanotambira ndiyo yavachashandisa kuti vatenge mafuta kwete mafuta chete vatenge zvakare zvimwe zvinhu zviri kukwira mitengo nokuda kwekukwira kwekuita kana kuti kudonha kwekuita Zimbabwe dollar pamusika wemabhanga. Saka chinonetsa ndechekuti mari dzevanhu hadzisi kuretwa asi maprices ndo ari kuretwa zvichireva kuti mari dzinotambira vanhu mukanyatsotarisa hadzi kunyatsogadziriswa kuti dzinyatsokuratidza mamiriro aita mitengo yezvinhu.
Tichiona kuti Dr. Kanyenze musi wa 30 September runove svondo rapera mafuta iwaya akakwidzwa dhiziri kuenda pa$12.42 peturu kuenda pa$11.76 asi mukati mesvondo zvakwidzwa nemari ingaisvika pamadhora matatu vanenge vaona chii kuti vange vachikwidza zvakanyanya kudai?
Dambudziko ravanaro nderokuti vakangotarisa divi rimwe chete vari kungotarisa nyaya yavo yokuti tikuda kuti vanotenga mafuta vazogone kunge vaine mari yokuti vatenge mafuta maringewo zvakare nevanhu vanotengesa zvinhu sekuzova kwenyu zvinhu zvizhinji zvemuZimbabwe zvinototengwa kunze kwenyika saka vanenge vachiitira kuti makambani kana maretailer azogone kunge achizotenga zvinhu izvozvo zvokuti restock kuti vagone kutengesa zvakare. Asi dambudziko racho nderekuti vangotarisa divi rimwe chete revanotengesa havasi kutarisa vanotenga vacho kuti vakamira papi. Ndo dambudziko riri ipapo. Ndokusaka muchiona dzimwe nyika kana dzichinge dzasvika pakadai vanoita inonzi muchirungu indexation yokutiwo mari yemunhu inotiwa munhu inenge ichitarwawo yakanangana nekukwira kwekuita mitengo yezvinhu.
Saka zvingagadziriswa sei izvi Dr. Kanyenze?
Hazvimbonesi zvinhu izvi. Zvinoda kutanga kutaurirana nokuti mukasataurirana zviya munoita zvekuhwandirana sezvatiri kuita izvi. Hurumende inohwandira vanhu, vanhu vanopedzisirawo vohwandira hurumende yoita mufakosi hapana kwamunoenda kana makadaro. Saka nyika dzaenda mberi idzi mukatarisa naRwanda mukatarisa nyika dziri kusumuka dziri kupunduka vane urongwa hwekutaurirana. Vanhu vanogara pasi hapana munhu anotakurwa musaga ende hapana zvakare munhu anoda kutakurwa musaga. Zvinhu zvakaoma kuti ungozi tiri kuenda tiri kuenda kupi hahambe chete. Vanhu vanofanira kunge vachikosheswa vachipuhwawo mukana wekuti varatidze kuti vane zvavanofungawo vanewo pfungwa dzavo dzavanogona kupakurira kuhurumende kuti maprogiramu ehurumende afambe zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki, icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vatatenda zvokora. Vajokora ndakavaonawo padande mutande apo paFacebook vachiposta pamusoro pechirongwa chekubatsira vechidiki munyika. Saka nhasi tati aiwa ngatimbovaunzawo pano paprogram kuitira kuti tinzwe zvizere. Vajokora ndinomugamuchira muchirongwa mukoma, zviri kufamba?
Ndizvozvo mukoma, zviri sei?
Aiwa tiri right, tiri kufara kuva nemi pachirongwa nhasi.
Yeah, I'm also happy to be here. Thank you so much for having me.
Saka mukoma chitiudzaiwo zvizere pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo paFacebook muchiposta muchiti makatumira shangu kuZimbabwe.
Nandi nebhudzi dzakawanda, mbava nangoti ndakangounganidza bhudzi dzandina bedzi, dzimwe dzandasingashandise ndongodzitumira. Saka ndakatanga kutaura neshamwari dzangu iri part of inonzi Fellowship for Christian Athletes. Saka ndakangotaura navo, ndakataura neleadership yacho, vabva vangoti okay, we'll make an announcement. Saba wangu announcer, vanhu vabva vatanga kuuya nebhutsu. I posted about it on social media. I had some of my friends vasingagari munorth Dakota area, vamwe vanogara Minnesota, Wisconsin, vakatanga kunditumira bhutsu dzacho. And I got in touch with one organization known as Samaritan Feet. They also gave me, I managed to raise 100 pairs of shoes. Then the other 100 pairs of shoes, they got to an organization known as Samaritan Feet.
Chi chakaita kuti muve nechivimbo chekutengera vechidiki vashangu, uyezve ivo vechidiki vakazvitambira sei?
Inini chakandikonzeresa kuti ndiite initiative. It's just giving back to the community. Ndakaenda kuchikoro kuPlumtree, and Plumtree is a very soft spot on my heart. Nenyaya yekuti ndokwandakakurira, and vechidiki vakafara chaizvo. Ndakatumirwa mapictures, ndakaona, you know, the smile on their faces was just amazing. Saka the community yekuTekwani Plumtree vakafara zvisingaiti.
Mungatiudzawo kuti pane vechidiki vangani vakanyatsowana rubatsiro renyu?
Tekwani it's a primary ne secondary school. Inini primary focus yangu was the high school kids vanodzidza paTekwani vachigara munharaunda yekuTekwani, nekuti vakawanda vacho vaiuya kuchikoro pana ndiri kuTekwani inini vaiuya kuchikoro vasina bhutsu. Saka zvakangondibata ndakati ege ndingotumira bhutsu dzati dzakanaka. Saka it was, I think from the numbers I got, it was over 200 kids.
Tudzeiwo zvizhinji pamusoro pematambudziko amakasangana nawo nechirongwa chenyuchi.
Tambudziko rekutanga randakasangana naro nderemari. Bhutsu dzakanyatsouya dzakawanda, but ndakawana challenge panyaya yekuti manje mari ndichaiona kupi yekutumira zvinhu izvi. Bhikozi anga ari madhiramu 4 akazara nebhutsu, and dhiramu 1 rinotodhura zvimwe zvisingaiti. Saka ndakagara pasi neimwe shamwari yangu ndakaiudza vision yandinayo. Bhabva atongoti ngatitore kompyuta izvezvi, tivhure GoFundMe page, titange kutotumira vanhu pasocial media. At first ndandisina tariro yekuti vanhu vanokwanisa kuresponda, but ndakaona imwe support isingaite. Shamwari dzangu vabereki veshamwari dzangu vakatanga kubvisa mari ipapo, and I had over $2,000 yekushipa zvinhu zvacho izvozvo through a GoFundMe page and just sharing it on social media.
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma, tatenda. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chichange chichiendera mberi here, uyezve kana pane vari kuda kumbotaurawo nemi vanofanirwa kuenda kupi kuitira kuti vakubate?
I think chirongwa ichi chichaendera mberi. Kana pane vangaundibata, vanokwanisa kundibata panhamba dzangu 701-260-6404. Kana vakaenda pasocial media, Facebook, tatenda dzokora, vanondibata.
And namba idzi ndedzekuamerica handiti, saka pane kodi yekuti plus one handiti?
Yeah, namba idzi ndedzekuamerica, pane kodi yekuti plus one futi, saka yeah.
Aiwa, takunza zvakanaka vadzokora, ndinotenda zvikuru samukoma nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much, Bob.
Muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vatatenda dzokora. Umwe wevechidiki anga nechirongwa chekutumira bhutsu kuZimbabwe. Ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3, BigMike3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Apo tichange tichienderera mberi tichibata nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Michael Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye!
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako chinobata-bata nyaya dzevechidiki. Iyo zvinotokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tiine hurukuro naDr. Joseph Paganga vekereke Johan Masowe yechishanu nyenyedzi nomwe, uye vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Tinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Paganga.
Tinotenda mukoma Jonga.
Nasi Dr. Paganga, tinoda kuti mbotarisa kurarama kwechiKristu netsika dzechivanhu kuti zvinofambidzana sei.
Mukatasakana mumagwaro Bhaibheri, Kristu anoti iye handina kuuya kuzoshandura kana kubvisa zviripo, nokuti munhu achirarama rudzi rwega rega, kana isusu sevanhu vatema taya tine manamatiri edu, inonzi African Traditional Religion. Mukatasawo maMoslem vane sikawo dzavo dzavanoitawo dzinoenderana navo, tozvino zvavabwitira chiMoslem chavo. Mukaenda kumaIndians vane chavo chiHinduwo, zvichingodaro. Saka zvinobatanidzira patsika, ndopanobuda munhu anonzi munhu, nokuti mamuchiteedzera magariro zvamunodya imi, zvamunofanira kuteedzera kuti muitire kuti munhu sekusika kwakaita nemufananidzo waMwari ane zvaanofanira kuita nezvaasingafanira kuita kuti pabude munhu anonzi munhu. Saka kazhinji chikunyaya kunetsa ndechekuti nenyaya dzewesternization, nenyaya dzemodernization, nenyaya dzecultural exchange, vanhu vanopedzisira kazhinji vakusiya tsika dzavo, vachidziona sedzakareruka, vachitora dzeimwe zvichienderana nekuti chitendero chinenge chichiuya chinenge chidominata sei. Isusu tatagara tichinamata kare, asi vanhu vanogona kutadza kuzinzwisisa kuti vakuru vedu vainamata sei. Kunonzi kunamata hakusi kupfugama kuna musiki chete, asi kuti ukachengetedza unhu kwokuti hamufanira kunge muchiba maten commandments. Hafanira kuchitora mukadzi womunhu, ende mukatasa vakuru vedu vaive netsika dzavo dzekuti ukatora mukadzi womunhu waigona kuripiswa namambo. Ukaba waive nemurango wawaidi waaiwana. Izvozvo ndezvinomutsa anonzi munhu. Saka zvichienderana nekumagariro anenge akachita vanhu munzvimbo dzavanenge vaine, vanezvinge vaine kurarama kwavo kwavanodi kwavanoita. Kozoya chamazoti chitendero zvamunokoshesa, hatingati muchirungu mabelief systems, hatingati mavalues, kana kuti hatingati maissues. Izvo ndozvinoumba. Saka ukatasa nyika dzakawanda muAfrica muno, toboti sedu yeZimbabwe, unoona zvino ukatasa upenyu wakanyanya kuomera vanhu chaizvo. Saka vanhu vanofunga kuti hamedzi kana mvura isinga naye, wafunga kuti pamwe climate change. Patukazodzokera kutsika dzedu, unoona kuti vakuru vedu vaive nemanamatiro avaita, kana kuti kana yakwana nguva yekunaya kwemvura chaizvo, zvichitada kusvika munguva yekunaya kwemvura, waiona vaenda pasi pemuchakata. Panongoti vanyika zviyo saini yaive yatoratidza kuti Jehovha adayira, ende kwaendwa kunobikwa nevanhu vakadii, waiona tichemberedza gumaura nevakuru vachienda padondo. Pavanozoti musi wokuti doro raibva, waiona mvura ichibva yatonaya ipapo. Asi ukatasa manje pari nhasi kuti chapinda manje chinamato chedu, unotoona vanhu vagere pavanenge vagere vanotaura kuti in the name of Jesus Christ, zvese zvavanoda kuita vatoredzera manje kwavatoredzera, kuti vachienda manje pamuhasha kwegwe vachiti in the name of Jesus Christ, unoona zvatopesa.
Zvamuri kutsanangura izvi, munoona zvichitambirika here kune vamwe vechitendero chenyu kuti kunoitwa zvokuteketera mvura, kunoitwa zvei, zvese zvamatsanangura izvi?
Maita zvakanaka nemubvunzo wakanaka mukoma Jonga. Saka zvinova chokuti imi mukatasa magwaro manje, kana ratinoti Bhaibheri iroro, zvinonzi nyika yangu inoparara nekushayiwa zivo. zvokuti kwana kuti kana semenza zvatati vanhu vainoteketera historical information inenge iripo iyo dzimuchibva yapindwa nekuti vaizoti zvose tinoturira kuna Musika vanhu vanhu vanoita misconception manje nemisinterpretation yekufunga kuti vanhu vainamata midzimu aiwa yanga iri channel of communication sezvatinongoitawo pachikristu kuti kana kuda kusvika kuna Mwari nekuti Mwari munhu isi tatinotyisa hatingoita zvezvongoti tongomutora nekumurerusa asi kuti tine channel yedu zvinongoita kuti kana kuda kuona kani ngatiti president wenyika haungori kana wangotinoka patoopinda asi kuti unobva nechannel ndozvanofanana nezita guruguriroro saka midzimu iyoyo ndiyo yaizoti vane link yedu kuna Mwari zvokuti kuudza munhu kuti pamwe Mwari ari kuna kunga asingakuziva kana anokuziva tsuru midzimu yako nemaancestor zvinogona kusatambirika izvozvo sekutaura kwamaita asi chiri chochokwadi nekuti ndozvinoita kuti tiparare zvatisvita patiri manje.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita Shanje. Dr Paganga, onekai zvenyu vateereri, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda vateereri. Chandingosiya nokupedzisa kumazvangu ekupedzisira ndichikutitendai nekuteerera kwamaita ndechekuti tsika dzedu nechikristu zvinobatana. Kana miregungwa kristu aitaura kuti handina kuvazochinja nekusandura tsika dzenyu, asi tsika ndo dzinotipa midzi nekuti rudzi nerudzi rune zvaro zvaraitendera. Saka izvozvo hazvifanira kushorwa kana kuti mungazvitorere munhu pasi. Zvinoita kuti mushayiwe zivo kana kuti muzive kwamuri kubva nekwari kuenda. Saka zvine matambudziko anokonzerwa muspiriti matinoraramamo. Maita zvenyu vatimuve nenguva yakanaka.
Tinotenda Dr Joseph Paganga vekereke Johan Masowe Chishano nyanye dzinomwe, uye vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yabuda seizvi: Dynamos 1, Blaway Chiefs 1, Rentals 1, Highlanders 1, Wange 0, Black Rhinos 0, Triangle United 3, Harare City 1, Tel 1, 1, Manika Diamonds 0, Kuchitwo Mushowani 1, Caps United 2. Nayo nzwisa yekambo Handina Simba kubva kuna Sam Fellow na Mary Bell. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vanachiremba vari kurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe. Urongwa hwekuwandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanoda kukwikwidza musarudzo iyi zveje hwoshoropodzwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kuomesera veruzhinji munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.